Kare kare, waiwa nemkazi, wakaenda kundosakura mangwanani, uyu mkazi, waiwa nemwana, waigara achimutambudza. Masikati, wakaona suru achifura, wakamukumbira kuti angamuchengetere mwana wake here, suru wakabvuma kuti angamuchengetere mwana wake, mukazi wakaswera achisakura, zuva rakazoti rapapa, wakaimba ururwi achiti, surowoye, 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 uya nemwana, tendeku.